DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 4738. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi mana 167140. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvitanhatu nemakumi maviri 3,956,020. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi rino reWorld Food Program rinoti kutanga kwemwedzi uno kusvika muna chivabvu, Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica US$65 million kuti ribatsire vanhu munyika nezvekudya. Kunyange vamwe vachigunununa kuti panoitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu cheWorld Food Program, mutauriri wesangano iri vaThompson Piri vanogara vachiudza Studio 7 kuti vanenge vaona vanenge vachiita uhori vanofanira kuva mhanharira kwavari voferefeta. Vanoti vane matanho avakatora ekuona kuti hapaitwe zvematongerwo enyika. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanira kubata chigaro chemukuru weUSAID muZimbabwe vaZeb Simpson vakati America icharamba ichipa rubatsiro rwechikafu kune vakatarisana nenzara. Vanotiwo vacharamba vachivapa zvikwanisiro zvekurimisa kuti vakwanise kurima nekuriritira mhuri dzavo. Mukuru weWFP muZimbabwe Mai Francesca Edelman vanoti zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekushandisa kwanisa kuti vazvirimire zvakakosha nekuti zvinowanisa vanhu chikafu pamwe nekuti vasarambe vachirarama nekupema. Vanotiwo zvirongwa izvi zvinobatsira vanhu munharaunda dzavanogara kuti vashande pamwe mukuchengetedza zvinhu zvavo pamwe nekushandisa mari izvo zvinoita kuti vagare zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvinofadza kuti WFP yawana mari yekufambisa zvirongwa zvayo muZimbabwe.
Zvinofadza kuti vawana mari iyoyo kubva kuUSAID. Zvakureva kuti zvirongwa zvavakaronga zvakubatsirwa kuti zvibudirire nemari iyoyo yabva kuAmerica. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. Isu WFP takanga tatotaura navo masvondo maviri apfuura vachitiudza zvirongwa zvavainazvo, vachitiudza zvakare kuti vane mari dzavakamirira dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichocho chaakuzobudirira kuburikidza nemari iyoyo yabva kuAmerica.
Mari yakapiwa WFP iri kushandiswa pachirongwa chayo cheUrban Resilience Building Program, icho chichabatsira mhuri zviuru zana nemakumi masere mumadhorobha nemaguta gumi nemapfumbamwe. Dzimwe mhuri zviuru gumi nezvina kubva kumatunhu masere dzichabatsirwawo pasi pechirongwa cheWorld Food Program Food Assistance for Assets Program. Pasi pezvirongwa izvi vanhu vanopiwa unyanzvi munyaya dzekurima kuti vakwanise kuwana chikafu chakakwana chekudya nekutengesa kuti vararame kunyange pakaita nzara kana matambudziko akaita sekushanduka kwemamiriro ekunze neCOVID-19. VaMavhima vati pavakatsvaga rubatsiro kuWSP paive nevanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vaida rubatsiro, mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vari mumadhorobha, asi vati wandi hwevanhu vanoda rubatsiro rwadzikira chose zvichitevera go rakanaka. Asi pachine vamwe vakawanda mumadhorobha vari kuyaura nenzara sezvo vasina pabasa uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Vamwe hambuya vemuHarare vasina kuda kudomwa nezita vati vave nenguva vasati wana chikafu kubva kuhurumende kana kubva kuzvirongwa zvakaita seche-WFP.
Kana kuti tingoti kutambirwa kubva hatina, takangoonawo vamwe vari kupiwa tumari kuma$40 kwakanzi ndati kuti kwego vamwe vari kutwana satiikwana. Takati tinyorewa havana kutinyora.
Amai Linda James vekuEpworth vaudza Studio 7 kuti vari kuda rubatsiro asi havasi kuruwana.
Izvozvo izvi zvatooma pakunana April May kuti amboendawo mapurazini ndichinonhonga nhongo shibage imomo makapedza kukoiwa nevamwe, but zvinozvi hazvina kutombomira zvakanaka.
Izvi zvatsigirwa navapeter Nyapetwa avo vati pari kuitwa zvematongerwo enyika pazvirongwa zvakaita seche-WFP nezvimwe.
Dziko iri takatomboritaurira kuna implementing partner wacho iDan Aid Residents Association emwebwez, but tiri kuona kuti pari kutonetsa zvokutotoresa petition kufood program yacho WFP varidzi vechiungwa kuti kana zvichibvira vamire vatange panyuwani.
Kunze kwerubatsiro rweWFP hurumende iri kubatsirawo vamwe vanhu mumaguta nekumusha. Asi vaMavhima vanoti zvirongwa zvese zviri kuitwa pachena pasikatariswe kuti munhu ndewebato ripi.
Ukaona muri bato riri kutonga imi muchida kuti muwane ma$45 million, mombotarisa kuti uyo iko zvino ari kuMDC, saka hatichamupi. Zvinenge zvichireva kuti mavhotsi acho hamusi kumadaka, saka isu hatitarisi kuti munhu ari kupi, tinongopa.
Asi pane vamwe vagari mumisha yakaita seBudiro neMufakosi vanoti vakanyimwa mbeu nefotireza pachirongwa chepfumvudza iyo yakapiwa vanhu paMufakosi muri imwe sekondari. Muri mamiriyoni matatu mumaruwa nemadhorobha dziri kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chepfumvudza kuti dzikwanise kuzvirimira chikafu chekuzviriritira. Chirongwa chekubatsira vanoshupika mumadhorobha emunyika chakaparurwa muna 2019 neUNDP neUNICEF mumushandira pamwe nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vabata chirwere cheCOVID-19. vachinyora paTwitter pavo. Hofisi yava Ramaphosa yakati va Ramaphosa vari kuzorora zvakanaka kuCape Town uye vaisa basa rekutungamira nyika mumaoko emutevedzeri wavo vaDavid Mabuza kwesvondo rino. Va Ramaphosa vanonzi vakabaiwa nhomba dzavo dzeCovid-19 asi vakatanga kusanzwa zvakanaka nezuro zvichitevera gungano ravakaenda vekurangarira vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaFW de Klerk. Vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navaRamaphosa zvokukurumidza kuzivisa vanhu venyika yavo pamusoro pedambudziko iri chidzidziso chikuru kune vamwe vatungamiri vanorevera vanhu nhema vachivanza zviri kuitika vachiti zvaitwa navaRamaphosa zvichabatsira kudzidzisa nekukurudzira vanhu muSouth Africa kuti vabaiwe nhomba.
Wanguti hasvizwawo kuti mutungamiri weSouth Africa vaRamaphosa vatesta positive nechirwere cheCovid. Izvi zvaitika musoro mevawanikwa vari pagungano rekurangarira aimbo vamutungamiri wenyika vaFrederick de Klerk. Kunyange zvazvo pavachinzi vanga varipo vakateedzera mutemo pamusoro pezvinofanira kuitwa pamagungano ese nekuda kwemacovid restrictions, asi mutungamiri wenyika vawanikwa vachizonge vachibatwa nacho chirwere checovid ichi. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti hakuna angati akadziviririka zvekuti haangabatwe nechirwere checovid-19. Ndozvandingataura pamusoro pezvaitika izvozvi.
Vanga vakabayiwa nhomba dzavo dzose here vaRamaphosa?
VaRamaphosa vakabayiwa nhomba dzavo dzese uye vakatomubvenge vatestwa pavakaenda kunyika dzekumavirira vachizomupesa pane kusenegal vachidzoka. Vaitestwa pese ipapa vachionekwa kuti vanga vasina denda asi nhasi uno pavanzwa kusanzwa zvakanaka vakatestwa vabva vaonekwa kuti aiwo denda rakavabata. Kunyange zvazvo vatauri vehurumende vari kuti vari kunzwa is in high spirits asi chavataura pachena ndechekuti denda reCovid-19 rinenge rakavabata.
Profesa Mukonza, kana mukatarisawo kuti pavangozviziva vaRamaphosa vabva vaudza nyika yavo yose kuti ndo zvavawira izvi, munofungei namaitiro avo aya?
Maitiro avaita aya maitiro anoratidza utungamiri hwemhando yepamusoro, nekuti kune dzimwe nyika dzatinoziva vatungamiri vakanzi vabatwa nedenda irori vanonyepera sekuti hapana kubatwa. Izvozvo kubuda pachena ikoko kunogona kutobatsira vana venyika yeSouth Africa kuti vazive kuti denda iri riri kukozvechokwadi uye harisi kusarura. Saka munhu wese anofanira kutochenjerera pamaitiro aanenge achiita zvinhu zvake. Pakanzi vanga vapfeke mamaski, vanhu vanofanira kupfeka mamaski nekuti denda iri harisi kusarura. Vanhu vakanzi ngavabayiwe, zvinotoda kutoti vanhu vatoona kuti vabayiwe nekuti denda iri harisi kusarura, nezvimwe zvese zviri kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwedenda iri.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. VaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo sameya weguta reHarare zvichitevera kupera kwemazuva makumi mana nemashanu avakange vambomiswa kushanda pamusoro pemhosva dzeuori dzavaipomerwa. Gweta ravaMafume vatonderai padasara vaudza Studio 7 kuti pakagara pasina mhosva yakaparwa vachiti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kupinza nyaya iyi mumatare edzimhosva munguva iyi, zvinoreva kuti vaMafume vakange vakasununguka kudzokera kubasa ravo. vabata sara vanoti vachipinda musvondo rechipiri vamafumi vadzokera kubasa havatarisiri kunzwa kubva kuna vamoyo sezvo zvipanga mazano zvavo zvichivaudza kuti hapana mhosva iripo.
Guta reHarare vaJacob Mafumi vakadzokera kubasa kuti vanoenderera mberi nebasa ravo rehumeya mushure mekunge mazuva esuspension yavo adarika. Mutsvarangarira kuti meya vakasuspendwa naminista velocal government minister housing vaJulai Moyo vachinziwo vane nyaya dzavo dzanga dziri kumatare edzimosa dza vainzi saka vakasuspendwa. Mutemo wakashandiswa kuti vasuspendwe unoti vanosuspendwa for kwemazuva anoita iwo 45. Mazuva aya 45 asati apera parofanwa kuunganidzwa inonzi tribunal inoona nezvenyaya yacho yotovatonga ivo vamafume basa ikoko kweukansela. Izvo hazvina kuitika. Saka kana zvichinge zvisina kuitika mutemo unoti vamafume vadzokera zvakare kubasa ravo ravanga vainaro vasasuspendwa meya weguta reHarare. Saka ndo zvakaitika meya vakadzokera kubasa mushure mekunge tanyorera vanhu vekutaunhausi takanyorera tsamba kuna town clerk tichimuseketesiwo tichimuzivisa kuti meya vakudzoka kubasa. Saka izvozvi meya veHarare varitori pabasa vanofanirwa kunge vari kuworkshop yelocal government yacho yavari kutoita basa iroro sameya.
Hapana achamati manzwa here kubva kuhurumende kana kuti kuna minista Moyo pamusoro penyaya iyi?
Hapana chatichanzwa and handifunge kuti pane chatichanzwa nekuti ivo minista vanenge vaine maadvisors avo anoona nezvemutemo anovaudza kuti hapana chimwe chavanokwanisa kuti vaite kana mazuva achinge akwana 45 pasina chaitwa kureva kuti meya vanonge vane kodzero kuti vachidzoka zvavo kubasa. Saka ndoo mamira zvakaita izvinezvi ende asati tanzwa kuti ivo vanonge vaine zvavanenge vachida here kuti vazoita. Asi hatifungi kuti pane chavangaita nekuti mutemo unenge wakavasa.
Avo vange vari gweta rameya veguta reHarare vaJacob Mafume vatonderai bhadhasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti nhengo yekereke yeJohane Masowe vahatirarame momberume avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zero havasi kuzikanwa kwavari. Gweta ramomberume vaBrian Majamanda vaudza Newsday kuti havasi kuziva kuna momberume. MuNewsday makare mwana musikana ane makore mashanu akawanikwa akafa kunyanga imwe mitezo yemuviri yake isipo mune zvinofungidzirwa kuti ndezvemushonga. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi. Bulawayo 24 News rinoti vachangodomwa kuva mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari kunzi vanoda kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa nemumiriri muparamende weNorton Vatemba Muliswa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mudai neshamara paStudio 7 nevateereri mese. Ini ndinonzi Nyamukondi wekuno South Africa. Ndakatoregista kuvota. Nyaya yangu iri panemukomana aitamba bhora. Ndofunga akaona Tracy Coventry achimutuhwi naachibva angoitwa minista. Akati nega nditange ndiite ndiri president. Hazvishandi. Kana pfungwa yake iri kuchinja kuti ZANU-PF haichaita, anongouya kakune vanhu. Chamisa ndiye ane vanhu, it's not a secret. Unouya ikoko, ukambe nauripo, wanu kufanda ulipo kubozi waka jumiri watunu za fadi upitanjo mdogo wese watewa nao na kune uwapea chinjamai tirafa
morning mamuka seiva mshamara mose wanatanu nuka wande nevye sewa kino ziwa ni wasinga zi ni njinoti pa pavandreza npf wasaramba wa kinyomba chongre shamisa every time laka pani na shamisa chongre wasaramba wa kinyomba shamisa shamisa is not a president president ndi mnangagwa iwo wanongoti chidiki chaituwa ni mdc wanoramba wa chikosu mainsa mdc ya jodai yewa ita uwe iwo waka puta mota za shamisa hakuna kana wanu waka shungu kana wanu dai yanga vari wanu ya mdc achidayo ku ZANPF dai zvakazara nyika yese saka ndinoti zvakadayo pa ZANPF musarambe muchishungudza vanhu veZimbabwe mukiri vanhu veZimbabwe tirizi zvazvarwa veZimbabwe shamisa mwana veZimbabwe saka mwana wakazvarwa namai ake sezvo makaita musaramba muchimushungurudza toti mukomana ngaapinde shamisa forward no turning back musachitidzigwa nezano hanzi kana rakwata richaiti mbodza tiricharamba chingoti shamisa nero
Makadi vashamara reve studio 7 vamwe chete nevanoteerera chirongwa zita ndinonzi Masi ndikutaura ndiri kuno kuJoburg tapinda muzororo reChristmas asi tapinda tine musodzi pamatama nokuda kwekurasikirwa negamba redu vadehwa mafinga chokwadi tarasikirwa vadehwa mafinga zororai murugare rwashe tarasikirwa chaizvo zvinoradza kurasikirwa nemunhu anenge imimi muri ingacheme ine tariro mwari avanyaradze ndatenda zvangu
makadi pastudio 7 apo vashamara revose tinokutendai ndoda kutaurawo ndinonzi Makonye Severino ndoda kutaurawo pamusoro pemurume uyo anoti kubva zvakapinda vachamisa mapotos akabva azara mumatauni chaanofanira kuziva ndechekuti rodhi dzinoitwa nezinara ndo inokolekta mari dzerodhi saka chamisa haashandi kuzinara chamisa haasi chinhu kuzinara zvino rodhi dzinogadzirwa nezinara ndozvo anofanira kuti azive izvozvo kana achida kuziva nezvekuti mapotos anofanira kuitwa naani aende kuzinara
makadiko vana jonga ndini gogo ndoda zvangu kutaura pane vari kuti hazvina mhosva kuti vakarega kudaidziwa kumusangano unofunga kuti kana uine pfungwa dzakazara chaizvo ungati handina basa nazvo wodaidziwa kumutambo womuchadho womwana wefriend yako ill friend yako mwana wake anochata orega kukukoka unonzwa sei kunyepa vari kurwadziwa kuti vakasara sei vamwe vachikokwa manikidzo wavese akakokwa imwe ndokusiyiwa nokudawo kuti havagoni kubata vanhu zvakanaka
kwazuvai pastudio 7 apo ini ndiri kugokwe ndiri kurwadziwa nenhau yemasoja nemapurisa ava vakuita maarmed robbery haisi mhosva yavo vanofanira kutichengetedza hongu asi haisi mhosva yavo inhau yenhamo nhamo ndio iri kuvaitisa zvese izvozvo vamunangagwa nzwirai vanhu tsitsi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri munofungei nekrismas nenyu were yegore rino tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mhepo mupengo kana kuti tornado yakavhuvhuta mumatunhu matanhatu ekuchamhembe kweAmerica yauraya vanhu zana kusvika pari zvino. Vanoona nezvekubatsira vanhu mumatunhu awa vachiti vanotarisira kuwana vamwe vafi. Matunhu eArkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi neTennessee akavhiringwa nemhepo mupengo yakauraya vanhu nekuparadza maguta nedzimba zvakanga zviri mugwara rayo. Zvichinzi pari zvino vazhinji vakafa vanga vari mudunhu reKentucky. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira anobatsira vanhu panguva yenjodzi ari kuedza kubatsira vanhu vasisina misha zvokudya kana mbatya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenda kunozvionera kusakadzwa kwakaitwa matunhu awa, asi vachiti pari zvino vaudza mapazi ehurumende yavo kuti aite zvose zvinofanirwa kuitwa mukubatsira matunhu awa. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMississippi vaBlessing Dembo vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo havasati vanzwa kana pane chizvarwa cheZimbabwe chakafa kana kukuvara mumhepo mupengo uyu.
Ah, kwandiri manje manje kuri right, kuri safe, further south kupura kwa but area yakati Africa chindowaja wanda ndaigara area yacho nda recently moved from there, and actually I was on my way going there and I had to stop because they got thinking whether I should get serious and get something else to meet up with us.
Chinsa makawona, chinsa kaitika.
Kune vandata nao pane maZimbabwens andata nao wari St. Louis neku West Kentucky ndowari kunditaura kuti I think kwakanetsa nyaya yemasairini sitereki masairini anoitika kana kwakuuya matornadoes so ndo vakanetsa usiku vachingonzwa kuti asi area kune maZimbabwens andonyatsoziva zvakaitika nemusaidi azonyatsovananga. One akatodriver achibva area kwavanga ari achienda samwe amunhu anga ari kuSt Louis ndiye akandifonera inachotaura kuti kwaaipa kuno istime kwakaipa but anga aenda kumushopping unoti Home Depot ndokwaakazo vakatozwanzi take cover ndingiheri kuti wai muno saka iye ndobva ati ama ndingamboita take cover munhu akatodriva akabvakoko achienda kumba kwanga kwaaiti kwangu kuti safe and few minutes later ndobva arondaura kuti kwandabvako ndoa charosara ichitorova hamene kuti vanhu vacho vari safe veriko.
Mungaziva kuti iko zvino pafa vanhu vangani nenyaya yedutu mupengo iri?
The last ndanga ndangonzwa one area iri muKentucky kwanandiri foronge ndichienda but kwainonzi kune at least 70 people were fed dead at the time. That is the last I heard yesterday, so I think the number might have gone up.
Zvino vadembo mungazivawo here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi zvakamira sei? Pane akakuvarawo here?
No, as far as I understand, not a single one. Ndanzwa any casualties that didn't start, but I think ndichaita some more inquiries. I think there's a few people. Changa chanyaya kunisa kuti network pazvakaitika network vanhu vanga vari mueriyayo avangasiri kubatikana pafoni because I think yakadishapta zvese manetwork emafones neinternet service.
Pane zvayambirwa vanhu here nagavhuna kana kuti nehurumende yemudunhu iri pane ramangwana kuti vaite?
Andina updates chaishayo kuti chii chanyacho yasvika papi but most cases kana zvatoda so panonzopinda vefema ndo vanonzoita take over and kana vanhu vane dzimba dzinenge dzapwanywa kana kudindini vanopiwa advice yekuenda kana kunotsvaga kunenge kuri safe. Kwese kwanenge aenda kuri safe usually vanozopedzisira vaitwa compensation yemari kana kubhadharwa mahotels kwese kwese kwavanenge vaenda. Saka as long as vanhu vari vapenyu I think ndochatinoita worry about.
Asi imi nemhuri muri right yenyu hamuna kusangana nezvakanyatsa kuoma?
Aiwa hazvina kuzopfuurani kwayatiri chaivo hazvinamba tinenge tiri safely disus.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMississippi vaBlessing Dembo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.